manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 22 2022 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Yezu nezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa ari kungoti pose pavangofungira. Vongo mhanya vanosonga vasikana. Vobva vaisa zvikonzero zvokuti kune dzimwe nyaya kuti vafambe vari musungwa.
Dare ra Major Street roramba zvakare kupa mukana wekubvisa mari yechibatiso kumiriri wechitungwiza West mudare reparamende vaJob Sikala nemiriri wezengeza North vaGodfrey Sitole. Ofisi yemukuru anoona nezvekufambiswa kwemari muhurumende kana kuti Auditor General inoti bazi rezvemari rakakundikana kupa mapazi ehurumende mari dzakange dzavimbiswa mubudget regore rapera. Vakakundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika yeKenya vaRaila Odinga vokwira kudare repamusoro-soro vachipikisa zvakabuda musarudzo idzi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ra Major Street muHarare raramba nhasi zvakare kupa mukana wekubvisa mari yechibatiso kumiriri wechitungwiza West mudare reparamende vaJob Sikala nemiriri wezengeza North vaGodfrey Sitole. Vaviri ava vakasungwa nevamwe gumi nevana vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change musi wa14 Chikumi uye vamwe vakazosungwawo mazuva akatevera. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata rimwe gweta ranga richimirira vasikala nevamwe vavo richishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bamu.
Taenda kudare dairika gura mupongo waro. Rapokana nezvatakanga taisa pamberi paro zvokuti pari zvino nguva yakwanira yekuti vasikana navasitole vatongwe vachibva kunze mushure mekunge vaibhadhara mari yechibatiso. Dare harina kuwirana nesu rikati hapana chachinja kubva pakatanga nyaya iyi kubva pavakarambirwa chikumbiro ichocho. Saizvozvo vacharamba vari muusungwa kusvika nyaya yavo yatongwa. Vamuchuchisi vabva vaisa chikumbiro pamberi pedare chekuti nyaya iyi izotanga kutongwa musi wa15 Novemba wegore rino.
Imi mawirirana here nezvanga zvitaurwa nevachuchisi?
Isu tapikisana nazvo tikati 15 Novemba izuva rekure, izuva reupfenye rekungodzimikira kuti vatore nguva yakarebesa vachishungurudza vasikana navasitole vari musungwa. Kana zvipi zvechokwadi zvekuti vagadzirira kuti nyaya ichitanga kutongwa, hapana chinovamisa kuti nyaya itange kutongwa kunyange mangwana chaiye. Isu takatogadzirira kuti nyaya iyi itongwe nekuda kwekuti hapana mhosva yakaparwa uye hapana umbowo kuti pane mhosva yakaparwa. Pataisa mashoko aya pamberi pedare, dare rati richambonozira zvakare rozoona kuti zuva chairo ringatanga kutongwa nyaya iyi mberi. Saka tichadzokera kudare mangwana mangwana nekuti tinzwe kuti dare rinenge rafunga zvipi pamusoro penyaya iyoyo.
Asi tiri kuonawo kuti nyaya dzacho dziri kupomerwa vasikala dzinenge dzawandisa.
Chiri kuita kuti nyaya idzi dzirambe dzichiwanda inyaya yekuti mapurisa ari kungoti pose pavangofungira mungu manya unosonga vasikana vobva vaisa zvikonzero zvokuti kune dzimwe nyaya kuti varambe vari muusungwa. Asi kana tasvika pakuti nyaya idzi ndadzitongwa zvepfere, havana umboho hwacho, saka havasi kuda kuti nyaya dzitongwe dzipere. Vari kuda kungounganidza nyaya kuti vaone chikonzero chekuti varambe vakachengetedza vasikana muusungwa chete, asi pasina umboho hwekuti pane mhosva yakaparwa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaJeremiah Bhamu vachitaura vari parunare muHarare. Hofisi yemukuru anoona nezvekufambiswa kwemari muhurumende kana kuti Auditor General inoti bazi rezvemari rakakundikana kupa mamwe mapazi ehurumende mari dzakange dzavimbiswa mubudget namuzvinafundo Mutuli Ncube vanova gurukota rezvemari. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Amai chiri vanoti izvi zvakakanganisa chose mabasa emapazi ehurumende, sezvo mari inosvika mabhiriyoni 12 isina kuendeswa kumapazi ehurumende. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba John Manyanya vanoti kuita kwakadai kunovhiringa mashandiro ehurumende.
Senza kunoita Ministry of Education for instance kunodyidzana neMinistry of Public Service, kunonodyidzana neMinistry of Local Government, kunonodyidzana zvekuti hurumende yese inenge yakudzorerwa shure mukusenza kwavari kuita. Vakanangana neurongwa hunenge huri muministry plan kana kuti National Development Plan yehurumende yese.
Vaenderera mberi vachiti izvi ndizvo zviri kupa kuti bazi rezvemari rigare richinetsana nenhengo dzedare reparamende.
Zviri kutaurwa naMinister of Finance amanyepo yekuti hurumende iri kuita masavings. Chokwadi chacho chinenge chiripo ndechekuti anenge achitaura mapolitical statements asina chokwadi maari. Aruda kuedza kufadza vamwe vanhu kuti zviite sokunge zvinonzi hurumende iri kukwanisa kuchengetedza mari. Munoona kuti Minister of Finance vanorasikirwa neconfidence, they lose confidence muchiposition chaminister of finance. Vanomona semunhu akuna kunoureva chokwadi.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachimirira Hatfield muNational Assembly, Dr Tapio Mashakada vebato reMDC Alliance vati zvave kuitika zvinoreva kuti budget harichina basa.
Hurumende yatokundikana kurana economy, yakundikana kurana nyika, saka hapachina chichabudirira. Maministri waya acharamba achishoteswa zvinhu zvisingafambi zvakanaka. Ndokusaka mhomho yeZimbabwe yaakunetsekana nokurarama, nokuti gavhumendi haipo kubatsira vanhu. Nokuti maministiri mukatarisa kuzvipatara kuringofiwa, kueducation kwafa, kwese kwafa. Saka ndodambudziko ratinaro rokuti ikonomi yedu yaparara.
Nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemafambisirwo emari yehurumende yePublic Accounts Committee vaEdwin Mushoriwa veTriple C vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika zvinokonzerwa nekudonha kwaita upfumi hwenyika.
Isusu maonero edu, mafungiro edu ndeyekuti mari yehurumende inofanira kuti pese payawanikwa yopota ichipihwa mapazi ehurumende zvakainzana, nekuti taita dambudziko rekuti pane mamwe mapazi ehurumende ari kupihwa mari yakawandisa, vamwe vobva vashaya mari. Mukatarisa Office of the President and Cabinet inopuwa mari yakawandisa, but motarisa bazi reutano reMinistry of Health rinenge risina mari. Saka zvinhu zvinotirwadza uye zvinhu zvisingafaniri kunge zvichiitika munyika.
Zvichakadai, Auditor General vatiwo havasi kufara kuti mamwe mapazi ehurumende haasi kugadzirisa zvinhu zvavakati zvigadziriswe kuti basa rifambe zvakanaka. Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro wekomiti inoona nezvebudget Dr Matthew Nyashanu veZANU PF kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravaNcube sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Mugwaro ravo amai chiri vanoti nyaya dziri kuramba dzichinetsa mumapazi ehurumende nemakomisheni kusatevedzera mabudget, kushandisa mari zviri kunze kwemutemo wePublic Finance Management Act, kutenga zvinhu pasingatevedzwe gwara, kutadza kutevera zvikwereti, pamwe nekusachengeta magwaro ekufambiswa kwebasa mumapazi aya kana kuti accounting records pachirungu. Mutungamiri wenyika vaya Masurumunangagwa vachinyora bepanhau reSunday Mail vakati mumakambani nemapazi ehurumende muri kuitwa uori unotyisa, uye vakati vari kuita izvi vanofanira kusungwa. Izvi zvakapa vaNcube kuti vati makambani ehurumende amire kutenga zvinhu asati ataura nebazi ravo, asi vanopikisa vanoti vanotenda maruva vachachakata panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vakakundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika yeKenya vaRaila Odinga vaendesa mapepa kudare repamusoro-soro vachipikisa kukundwa kwavakaitwa navaWilliam Ruto. Rimwe gweta riri kumirira vaOdinga vaDaniel Maanzo vauza vatori venhau nhasi mangwanani kuti vaOdinga nebato ravo vane umbowo hwekuti sarudzo idzi hadzina kuitwa pajekerere uye pakatyorwa mutemo. Akandeke chishanu vaOdinga vachikwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika yeKenya uye kechitatu vachikwidza nyaya yekukundwa kwavo kudare repamusoro-soro reSupreme Court. Dare reSupreme Court rine mavhiki maviri kubva nhasi kuti rinzwe nyaya yavaOdinga nekupa mutongo waro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Pedzisai Ruhanya.
Demokrasi kana kuti utongi hwenyika zhinji haiti handezi mita resi yakafanana nemarathoni sekurwende rurefu. Saka zvichiitwa navaOdinga tisingazivi kuti chokwadi chavanacho kuti tanzi dzavo dzakaita sei chakamira sei. Zvinobatsira kutwasanura nyaya yekuti sarudzo dzinoitwa sei. Kana dare redzimhosva rikaona pane upeo hwekuti sarudzo dzinoitwa zvakanaka, zvinobatsira kusimbisa the electoral process nemaelectoral institutions kana kuti masangano anoshandisa sarudzo. Kana vakaonekwawo vasina upeo, zvinobatsirawo kuti vanhu vane nechivimbo neavo vanorana maelectioni kati mapato anorana maelectioni yakafana neindependent electoral boundary commission yairana sarudzo dzekuti.
Munoonawo here imi sokuti pangadaro paine zviviri zvitatu zvamunganongedzera zvingaratidza sokuti hadzina kufambiswa zvakanaka sarudzo idzi?
Hatingazozivi zvemukati kuti kukira vaita sei, asi chatingaona pane zvinhu zvakanaka zvangazviitwa neindependent electoral boundary commission yekukira. Sarudzo dzavo pavaidzita dzaibudisa marizalti paivhetera vanhu zvoonekwa mapato aripo achibvumirana zvekutinge zvaitwa vatori venhau vachitoripota vamwe vacho vachitobudisa kuti zvatikona ndezvakati nezvakati pasina aitendemena. So freedom of the press, freedom of media yanga ijekerere. Hapana akambosunga kuti vatauri vekuti ndavona marizalti papolitation yakati abuda sezvakati.
Tine zvingadzidzwa navanhu vomuZimbabwe pamafambisirwo akaitwa sarudzo dzomukinya?
Chikuru ndechekuti voter registration raitwa mukinya yanga iri jekerere. Mumwe muvoter registration kana muri semumataimini vanhu vanotereseka nezvitupa ndovanezvitupa voendesa voter registration. Mwaya netransparent yaiita zvinhu pachena yanga yakanyanya kukura kupina vanotikika vaita voter registration. Ikezvo zvakuzida kana uchida kuti urwane kupresident unofanira kubhadhara 20,000 kuti urwane kupresident. Kana uchida kuita MP unofanira kubhadhara 1,000. Kuda kujamirira vamwani vatiri muhurumende vanenge vasina asset mari dzehurumende kuti vakapinda musarudzo. Izvo zvekupira zvanga zvisipo, zvinofanira kudzidzwa neZimbabwe Electoral Commission. Nemuno asina kuti yakabatwa nedhani, nemuno iri mwanisati iri partisan vari kutadza kuita zvinhu pachena.
Awangwari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzisai Ruhanya, vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mutauriri wekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vaJasper Mangwana vanoti hapana kudududza panyaya yemari dzakawedzerwa nekomishen iyi dzekuti vanhu vanenge vachida kukwikwidza musarudzo vabhadhare. Zeki akazivisa kuti vanenge vachida kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vanobhadhara mari inosvika zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica kana kuti 20,000. Vanenge vachida kukwikwidza mudare reparamende vachibhadhara churu chemadhora kana kuti 1,000. Izvi zviri kushorwa nemasangano akawanda nevanopikisa. Ngatinzwei vamangwana vachitaura.
Zimbabwe Electoral Commission yakabudisa mu Government Gazette mafees achanga achibhadharwa neavo vanoda kunge vachiwana gwara revoters roll pamwe chete neavo vanenge vachida kuti vakwikwidze musarudzo dzichaitika muna 2023. Tatarisa mafees iwawo tinoona kuti akawandisa. Voters roll haifanira kunge chiri chinhu chinonetsa kuti vanhu vaone kuti yakamira sei.
Mungatiudza kuti kune dzimwe nyika zvinofamba sei pagwaro revavhoti kana kuti voters roll?
Kune dzimwe nyika voters roll inoonekwa nevanhu pavanoenda pamasaisai eindaneti. Vanogona kungoenda pakapotawo kanenge karipo vozvitarisira voga voters roll rese vachikwanisa kuona kuti rakamira zvakanaka here, avo vanoda kuriongorora vachiriongorora. Ndozvinoitika kune dzimwe nyika. Zvino kuno voters roll iyi iri kudhuriswa zvakanyanya. Tinokurudzira kuti ZEC inge ichiita kuti voters roll ringe richiwanika pamaportals anokwanisika kuti vanhu vakwanise kuwana information yavanenge vachida kuwana paindaneti vachizvitarisira havo kuti zvakamira sei.
Sei izvozvo zvakakosha kuti zvive nyore kuva negwaro revavhoti vamakoni?
Izvi zvinoita kuti masangano mazhinji ari kutsoropodza ZEC nokuti haisi kuvapa mukana wekutarisa sarudzo. Vasadaro nokuti vanenge vakuiona sarudzo iyi zvakanaka iri papota iyoyo. Tatarisawo zvakare mafees ekuti munhu anenge ada kuti anominate as a president kana kuti some member of parliament ndivamwe vakadaro. Takatarisa mafees aya tikuona kuti akawandisa zvikuru. Totarisa ya president panonzi president kuti anominate anofanira kunge achibhadhara mafees anoita $20,000 kana kuti mari yemuno inoenderana ne $20,000. Iyi mari yakawanda zvikuru.
Sei muchidaro?
Takatarisa mapresidential candidates atanga tinawo muna 2018 vari 23 vashoma kwazvo pakati pavo vangakwanisa kuti vareize mari iyo inoita $20,000 kana kuti maZimbabwean dollars anoendera nemari iyoyo. Sakurudziro ndeyekuti ZEC idzikise mari idzodzo kuitira kuti avanoda kuti vakwikwidze musarudzo vakwikwidze pano kuti vatadze kukukidza pamusana pokuti havasi kukwanisa kuwana mari yatarwa iyo ineze.
Tine urombo avo vanga vari sachigaro veZimbabwe veZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni. Iko zvino regai tichiende kuna vaJasper Mangwana, mutauriri weZEC.
Zimbabwe Electoral Commission inongoshanda nemutemo wemunyika unotendera kuti ite maregulations akafanana newa. Nekudaro yakawana zvakafanira kuti munhu anoda kuita MP anofanira kuwana nomination fee inosvika $1,000 uye anoda kuita president weZimbabwe anofanira kuita nomination fee inosvika $20,000. Ukazvitarisa hatina kusiyana kune dzimwe nyika. Uye chimwe chakonzeresa zvakadaro nekuti munyika muno matina anoregista kana kuregulata mapolitical parties, kureva kuti hapana munhu wese anongogona kungopinda chiro paada kukwidza. Anoda kuti zvinodikanwa kuti kukwidze zviri nyore. Asi katisa kune dzimwe nyika vanenge vaiti uku kuti kunyore semuregister sepolitical party vane marequirements ava munofanira kunge makaita. Izvi zvakare chekuita president ndozviripo. Hatina chinhu chiswa chaitwa neZEC nokuti mafees angagara aripo asi angovandudziwa chete.
Uyo anga ari mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanga vakapakatira zvombo muNigeria nezuro vanonzi vakapamba masista ekereke yeRoman Catholic mudunhu reImo. Izvi zviri kuuya apo papera vhiki rimwe chete vamwe vanhu vainge vakapakatira zvombo zvakare vapamba muprista wekereke yeMethodist. Muna Chivabvu mune kune mumwewo mukuru wekereke yeMethodist akapambwa akazosunungurwa kwabhadharwa mari inosvika zvuru mazana 200 nemakumi matatu emadhora kana kuti $230,000. Nyaya yekupambwa kwevanhu vanenge vachida mari iri kuramba ichipararira zvakanyanya munyika yeNigeria. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, sangano rematikitiva remuRussia reFederal Security Service kana kuti FSB raimbozikanwa nekuti KGB rapomera mhosva Ukraine yekuuraya Daria Dugina, mwanasikana wavaAlexander Dugin, chipangamazano chemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin. Dugin akaurayiwa nebhambo pedyo neguta guru renyika iyi reMoscow. Ukraine iri kuramba mashoko aya. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira hurumende nemakanzuru kuti akoshese nyaya yekuvakira vanhu zvimbuzi kuitira kuti zvirwere zvakawanda zvinosanganisira zvemanyoka, cholera, typhoid nezvimwe zvisapararira munharaunda zvichizopa kuti vanhu varasikirwe neupenyu kana kuti vagume vave muzvipatara vachirwara. Ongororo ichangobva kuitwa mukuverengwa kwevanhu kana kuti census yakaitwa neZimbabwe National Statistics Agency inoratidza kuti vanhu zvikamu 20 kubva muzana kana kuti 20% padzimba dziri munyika zvikuru kumasvingo nematebeleland north havana zvimbuzi uye vanotoshandisa masango kuzvibatsira zvinoisa upenyu hwavo munjodzi. Asi dambudziko iri harisi kumatunhu aya chete sezvo paine rimwe dambudziko rakadai riri kuwanikwa kunzvimbo yeRua uko kwakashanyirwa nemutori wedu wenhau Ropafadzo Mapimidze ndokutipa nyaya inotevera.
Vamwe vaimbova vashandi vepapurazi reInvestnet kuRua vari kunetsekana nenyaya yezvimbuzi kubva zvatorwa purazi iri nehurumende richipiwa varimi vatema. Kushayikwa kwezvimbuzi kuri kupa kuti vanhu vanosvika 400 vashandise masango zvoisa upenyu hwavo munjodzi sezvo nzvimbo iyi yakazarawo nhunzi. Mufundisi Junior Gwene vanoshanda neRock of Ages Ministries Trust vanova sapurazi wepaplot 5 muInvestnet Farm vanoti mararamiro evashandi vanogara kukomboni yepurazi iri hunorwadza zvokuti vanombounganidza zvirimwa zvavo zvavanopa mhuri idzi. Amai Gwene vanoti inyasha chaidzo kuti hakuna ati arwara.
Tinotifungisa imwe nyaya takaita mudzimai watakaenda watakaenda mhanyana kukliniki iri 8 kilometers away kubva kuno. Tamhanyana nekukliniki ikoko murume anga tiramba kuenda nemukadzi kukliniki ndokubva anzi murume ngaatestwe tione HIV status yake. Murume akaramba kati handitwe izvozvo. Manesi akatakura mukadzi wako udzokere naye kausingadi kuti utestwe iwe. Tikanzi inini unotitesta chii? Ndini ndine nhumbu yacho here? Tikanzi totesta mese ndiwo mutemo weutano. Ndopaakazotestwa pakanzi tichitora mukadzi wako mudzokere.
Mufundisi Gwene vaendera mberi vachiti vashandi zvikuru varume havakoshesi nyaya dzezveutano hwavo.
Matinotifungisa imwe nyaya takaita mudzimai watakaenda watakaenda mhanyana kukliniki iri 8 kilometers away kubva kuno. Tamhanyana nekukliniki ikoko murume anga tiramba kuenda nemukadzi kukliniki ndokubva anzi murume ngaatestwe tione HIV status yake. Murume akaramba kati handitwe izvozvo. tukanzai wapano wanga tunapa kuenda ukliniki watu ukliniki wano uzwa nezwe HIV ponda unonyoresa chichi saka muruma varume vari kuno kuvano ramba vazhinji vacho kuenda kana nevakadzi ukliniki kana vane nhumbu.
Studio 7 yataura nemadzimai maviri anoti amai Laina Jim na amai Kurai James avo vaiva pamari chopa prazi remumwe saprazu uko kwavai kohwahoa wechirungu
patinogara kuna matere tinongoendawo musango godhomwe akaendoko tingodhumana woturi mumuya mvura yakanayawo tsvina inokukukurwa ichiya mukomboni imomo mungwana wachingotambisawo
aya mafuru yaya mudumbu munombo wabatawo zvangosiyana siyana kuisenda kumiofoti asi kiriniki yedu yatofanira kunzi tiende tiendera kubhurumura asi kure saka tizongoendedu pamiofoti isiri wadhi yedu asi yedu yatinonzi tofanira kuenda ndikubhurumura asi hatikwanisi kuenda nokuti kure kunotingoida mota yekuti uchienda nekudzoka.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatenda kuti vaiva vashandi vepamapurazi vari kusangana nematambudziko munyaya dzezveutano nemararamiro avo.
Farmers ari pa juze ana kana sisi yekuti we are able to tap labor from this compound kuti vave nesisi kuenda kunotarisa mucompound macho pavanoita tap in labor kuti pakamira sei zvaiitwa nevarungu kudangaundi pavanowana labor pavanoita shortage labor pakagarwa sei.
Mutevedzeri wemukuru wesangano rinomirira vashandi vemumapurazi reGeneral Agriculture Plantation Workers Union of Zimbabwe GAPUZ vaAustin Muswere vatsinhirawo vachiti utano hwevaive vashandi vemumapurazi hwakavhiringidzwa zvakanyanya kubva zvakagoverwa minda patsva vakawanda vakasarawo vasina kana mvura yekunwa yakachena. Vaimbova mukuru webazi reutano mubatanidzwa hwehurumende Dr. Henry Madzorera vanoti
progress yese yatakaita nguva idzodziya yakazokukurwa patakaita land reform nokuti hatina kuzoteverera vanhu vatakaisa kuma resettlement tinovabetsera neprogram iyoyo tichivabetsera kuvaka zvimbuzi.
Studio 7 yamboedza kutaura nevakuru vebazi reutano kuti vatipedivi ravo asi takundikana asi sachigaro wekomiti yezveutano kuparamende Dr. Ruth Labodi vati vachaongorora nyaya yeutano hwevari mumakomboni vozotipa mhinduro yakakwana. Ndakamirira Studio 7 kuruwa Mashonaland East ndiniropafadzo mapimitse.
Muzvare Susan Mutami avo vari kupomera mutungamiri wenyika vaemasoro Mudangagwa mhosva yekuvabata chibharo kubva vaine makore 15. Vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vakokwa kumusangano weUnited Nations kuti vataure kusangano rinoona nezvekodzero dzevana nemadzimai kana kuti Women and Child Abuse nezvenyaya dzavari kutaura vachipomera mutungamiri wenyika. Asi pakambotaura Studio 7 nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vakati havataure nezvenyaya iyi sezvo isina nematuro ose. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yemari dzakanzi neZimbabwe Electoral Commission dzibhandarwe nevanoda kukwikwidza musarudzo dziri kunzi nevamwe vanopikisa dzakawandisa asi Zeki ichiti hapana chakaipa. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. vakakundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika yeKenya vaRaila Odinga vopikisa zvakabuda musarudzo idzi kuburikidza nekuenda kudare repamusorosoro renyika iyi reSupreme Court. Bazi rinoona nezvekufambiswa kwemari muhurumende raAuditor General rinoti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube havana kupa mapazi ehurumende mari dzavakavimbisa mubhajet. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naPraxidus Jeremiah PJ. Thank you.